This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gunyana 23 2014. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission inoti vaimbova governor webhanga guru renyika vaGideon Gono havakwanise kugadzwa sasenator weBuyera nekuti havana kumbobvira vanyonesa semugari wemudunhu reManicaland. Musangano weUnited Nations wekuzeya kushanduka kwemamiriro ekunze pasi rose watanga nhasi muNew York paine kurudziro yekuti vezvematongerwo enyika vatore matanho akasimba mukugadzirisa dambudziko rakatarisana nepasi rose. Vaive nyanzvi munyadzi zveupfumi vaEric Bloch avo vakashaya nemusi wemugovera vari kuvigwa mangwana muBulawayo. Mukupera kwechirongwa chino tichaverenga tsamba dzenyu nekudaro rambai makateerera kuStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova governor webhanga guru renyika vaGideon Gono havakwanise kugadzwa sasenator weBuyera nekuti havana kumbobvira vanyoresa semugari ane kodzero dzekuvhota mudunhu reManicaland. Izvi zviri mutsamba yanyorerwa sachigaro weZANU-PF vaSimon Kayamoyo nasachigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita Makarau. Mutsamba yakanyorwa musi wa15 gunyana ikadindwa musi wa17 gunyana. Amai Makarau vanoti pasi pebumbiro idzva remitemo yenyika hazvibvire kuti vaGono vagadzwe sasenator nekuti havana kunyoresa kugara muManicaland. Vanotiwo zvakare nguva yekuchinja nzvimbo yekunyoresa yakapera gore rapera pakavharwa gwaro revavhoti. Vanotiwo imwe nzira ingashandiswe ndeyekuti vaGono vanyorere kuti vanyoreswe kuManicaland asi vakati pane dambudziko rekuti hapana mutemo unotsigira danho rakadai. VaGono vakadomwa neZANU-PF kuti vatore chinzvimbo chakasiyiwa navakumbira ikangai avo vakashaya mushure mekusarudzwa sasenator weZANU-PF anoimiririra. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna amai Makarau, asi Jonga kandemiri weStudio 7 abata mutauriri weZANU-PF Farugare Gumbo kuti tinzwe divi ravo.
Iripo ndeyekuti zvinhu zvakada saizvo zvino izvi hazvingotaugwi pamapepanhau kana pamhepo. Zvinhu zvinotaurwa mumusangano. Sangano rotaura zvinodikama nokugadzirira zvinenge zviripo zvisingaendi kumhepo kana kumapepa zvichitaura pamusoro pazvo.
Asi munogona kungotidudzirawo kuti tsamba iyi hongu yakabva kuzekishuya kumusangano tisingataure hedu pamusoro pezviri mutsamba?
Aiwa, handimbozvizivi kuti kune tsamba yakabva kuzeke haichitaura izvozvo. Saka dhatswai ndatini aiwa, nyangwe iripo tisazoiona tsamba yachona. Asi iko zvinhu hazvizivi zvinhu zvatingangonotaura pamhepo kana mumapepa.
Mutauriri weZANU-PF Varugare Gumbo vachitaura naJonga kandembiri weStudio 7. Jonga abatawo nyanzvi munyaya dzesarudzo uye vari mukuru wesangano reElection Resource Center vatawanda Chimini kuti tinzwewo pfungwa dzavo pamusoro penyaya iyi.
Chekutanga pandinyangotangira nyaya iyi ndezvekuti pese panonzi pane mitemo yesarudzo, chakakosha ndechekuti mitemo yacho inge iripa yakabuda pachena pasina kakufungidzira zvekuti mutemo uyu unorevei uyezve uchazoshandiswa sei. So panyaya iyi yamataura iyi inova nyaya yanyowani kwatiri tinobvawo kutoinzwawo kubva kwamuri. Maonero edu ndeyekuti zvokwadi kana zvinhu munhu anofanira kunge achimiririra nzvimbo semumiriri wenzvimbo iyoyo kupalamendi. Chinhu chakakosha kuti munhu iyeye anga ari mugari wekunzvimbo kwaanonge kwaanofanira kunge achizomiririra. Saka kana iri nyaya yesenate iyoyo, mutemo zvaunofanira kunge uchiita kuitira kuti munhu ange achinomiririra nzvimbo yekwaanobva. Saka kana munhu achibva kwaHonde kana achibva kuBuyera ane mukana kuti anomirira ndozvinondino kuitikawo paparlament kuti haukwanisi kuvhoterwa mudunhu rausingabvi rausina kuti ndokwaunobva. So semaonero yedu zvinhu zviri pamutemo, zvinhu zviri mugwaro zvokuti munhu anzi kana achinge achida kumiririra nzvimbo anga achibva kunzvimbo iyoyo.
Munhu anofanira kunge agara mudunhu iroro kwenguva yakadii kuti anga achizokwanisa kunge achitora zvinzvimbo zvakadai?
Mutemo wesarudzo haunyanyi wozotaura havo kuti munhu iye anofanira kunge agara munzvimbo iyoyo kwenguva yakareba sei. Sezvo musvingo ziya kana muchida imini kunyoresa kuti munovhota, hapana kwaunogumbwa ndaiwo wazogara munzvimbo iyoyo nguva yakareba sei.
Tinoonawo kuti mutsamba iyoyi yanyorerwa bato rezanu PF, Zeki iri kuti nzira ingangokwanisa kuitwa navagono ndeyekuti vanyorere kukomisheni ikoko vokumbira kuti vatransferwe vhoti yavo kubva kuHarare kuenda kuBowera West.
Mutemo unotendera kuti vanhu vatransfe vhoti. Patiri kukura nyaya idzi pane nyaya mbiri dzinobuda. Yekutanga inyaya dzezvematongerwo enyika, nyaya yekutanga iyoyo. Nyaya yechipiri inyaya dzezvesarudzo. Nyaya idzi dzinofanira kunge dzichiseparetwa.
Avo vanga vari nyanzvi munyanzvi zvesarudzo uye vari mukuru wesangano reElection Resource Center vatawanda Chimini vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Musangano weUnited Nations wekuzeya kushanduka kwemamiriro ekunze pasi rose watanga nhasi muNew York paine kurudziro yekuti vezvematongerwo enyika vatore matanho akasimba mukugadzirisa dambudziko rakatarisana nepasi rose. Sandra Nyaira uyo ari muNew York anoti panyaya inotevera.
Musangano uyu watanga vatungamiriri venyika dzepasi rose pamwe nemasangano akazvimirira vachiona chidimbu chefirimu rine vanakomana nevanasikana vachibvunza vatungamiriri vepasi rose kuti sei vasiri kutora matanho mukumisa kuparara kwemamiriro akanaka ekunze. Vakuru vanoonekwa vachikurudzirana kuita zvose zvavanogona mukupedza dambudziko riri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Musangano wezuva rimwe uyu unoitwa kekutanga mumakore mashanu vatungamiriri vepasi rose vachitsvaga nzira itsva dzekutevedza mukumisa kushanduka kwemamiriro ekunze. Mumashoko avo pamusangano uyu munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vakurudzira vatungamiriri vepasi rose kuti vave neurongwa hunobatsira mukurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze kuri kuita pasi rose kana kuti global warming. VaBan vativo kana vatungamiriri vakatadza kugadzirisa dambudziko iri zvinhu hazvimiri zvakanaka pasi rose sezvo munyika dzakawanda muchange mave nenzara, vapoteri vachiwanda uye nyika ichienda kwamupiganebwe. Vativo makambani makuru, mabhanga nemasangano akazvimirira vanofanirawo kubatana nevatungamiriri vepasi rose mukutsvaga nzira dzekupedza dambudziko iri. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri weAmerica vaAl Gore vativo vatungamiriri vepasi rose vakasabatana nevanhu pasi rose kuti vatsvage nzira dzekupedza mapisiro ekunze vana vavo vachavatuka nekuti vanenge vavasiyira nyika ine matambudziko. Nhumwa yeUnited Nations munyaya dzerunyararo uye ari munhu ane mukurumbira munyaya dzemafirimu Leonardo DiCaprio ataurawo pamusangano uyu achiti yasvika nguva yekuti pasi rose zvikuru nyika dzakabudirira dzisaite zvekutamba nedambudziko iri rakatarisana nepasi rose rekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Mutungamiriri wenyika Robert Mugabe, gurukota rezvemamiriro ekunze vaSevia Kasukuwere nevamwe vari kupindawo musangano uyu. Mutungamiriri weAmerica vaBarack Obama vachataurawo pamusangano uyu masikati anhasi. Zvichabuda mumusangano uyu zvichazoenda kunozeiwa kumusangano mukuru wekushanduka kwemamiriro ekunze kuParis, France mugore rinouya. Ndakamirira Studio 7 paUnited Nations muNew York, ndini Sandra Nyaira.
Tichiri pane zviri kubva kumuzinda weUnited Nations kuNew York, Sandra aitawo hurukuro navaSevia Kasukuwere vanova gurukota rezvemamiriro ekunze kuti tinzwe nezvedambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze.
Tiri kunge tichaonge tichitaura nezviri kuitwa neZimbabwe mapata svika iko zvino pakugadzirisa magwaro edu eNational Climate Policy, National Climate Response Strategy yedu. Totaurawo zvakare mabasa ari kuitwa akanangana nekudzivirira njodzi yekuchinja kwepasi nezvatingaite kuti tikwanise kuchengetedza mvura munyika medu, tostaurawo zvekare nedzimwe mhando dzevanhu vatinavo vari kuita mabasa akanaka, vanosangana vari makoni organic club vari kurima vachiseenzesa kudya kwemuvhu kusina kusanganiswa nemafetiraiza amazuva ano.
Ban Ki-moon vanoti ivo nyaya yeclimate change inyaya iri kubata-bata zvikuru nyika dzemuafrica, kunyange Africa isiriyo iri kusvibisa pasi rose zvakanyanyisa. Ndezvipi zvamungada kuona nyika dzakabudirira dziri kuita zvavangati vanosvibisa nyika kunze kwekuti kunge tivange vachiita kubatsira Africa?
Tese tiri kubvumirana kuti nyika dzakabudirira pasi rino ndo dzinova neunyongori hwepamusoro, dzakasvibisa uyezve dzakonzera kuti pasi pave nekuoma kwatingati kupisa, yatingati global warming. Naizvozvo tine matageti atanga takabvumirana zvibaya zvokuti tisapfuure titarire pa2 degrees Celsius pakukwira kwacho. Asi pakutaura kwedu navo tiri kuti zvekare tibatsire pakuva netechnology or maseenzeso rounyanzvi hwanhasi hunodzikisa kukanganiswa nekuseenzeswa kweyanga marasha nezvimwe zvakadaro zvinokonzera kuti pasi rino rikanganisiki. Naizvozvo Africa yese yakabatana pakuti chekutanga tine muripo nofanira kunge uchibhadharwa, hatingati mari dzakanangana nekuti tidzorere dzeAfrica sezvo isina kukanganisawo pasi sezvakaita ivavo. Uyezve tine zvinangwa zvedu seAfrica kuti hungu toda budiriro, tinenge tichida kuti tibatane nenyaya yekudzikisa kuoma kwesuka kwepasi. Asi kazvingazokonesa kuti tisavambewo tiwane tokuvandira kuti tivake nyika dzedu. Saka pakutaura kwatanga tichiita tiri kutarira kuti nyika dzepasi idzodzo dzakakanganisa.
Gurukota rezvemamiriro ekunze vasevia kasikwere vachitaura vari muNew York naSandra Nyaira weStudio 7. Direct from Washington. Zvinhu zvaramba zvakaita manyamamire nerongo kuhurumende yeZimbabwe nenyaya yekutadza kubhadhara zvikwereti zvopa kuti vamwe vatore mari kana midziyo yehurumende vachishandisa matare. Zimbabwe mazuva mashoma apfuura yakabatirwa mari inosvika mamiriyoni makumi mana nemashanu emadhora nehurumende yeBelgium mushure mekuendeswa kumatare nekambani yekuSouth Africa yeAmari Platinum Holdings. Kambani iyi yakanzi nematare ipiwe mari inosvika mamiriyoni mazana mashanu emadhora mushure mekunge yati hurumende yeZimbabwe yainge yakanzura chibvumirano chayainge yanyorerana neZimbabwe chekuchera platinum munyika. Hurumende yakati magweta ayo ainge abudirira kumisa kambani yeAmari kutora mari, asi vamwe varimi vekunetherlands vakabva vakwirawo dare vachiti vanoda mari iyi nekuti hurumende iri kutadza kuvabhadhara mari inosvika mamiriyoni makumi mashanu nemana emadhora yavakanzi vapiwe nematare mushure mekunge Zimbabwe yatora mapurazi avo, kunyange hazvo paine zvibvumirano pasi pebilateral investment promotion and protection agreement kana kuti BIPA. Gurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa vanotiwo Zimbabwe ine chikwereti chinosvika mabhiriyoni masere nemazana masere ezviuru zvemadhora. Vanoti kutadza kubhadhara chikwereti ichi kwaive kukanganisa zvakanyanya hurumende iyo yaremerwa nezvinhu. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga.
Mucherechedzo wekuti Zimbabwe yamomoterwa nezvikwereti pasi rose uye kune vanhu vakawanda vari kushaya mikana yekuti vamanikidze kuti hurumende yeZimbabwe ibhadhare, nokudaro tava kuona kuti kuBelgium vanhu vava kutongohwandirawo panenge pachitengeswa mangoda kuti vapinde ipapo kuti vakwanise kubhadharwa mari dzavo nezvikwereti zvavo zviri kuhurumende yeZimbabwe. Zvinhu zvinosuwisa kuti tinoona kuti nyika yeZimbabwe iri kutaridza kuti iri kukonewa kuripa zvikwereti zvainazvo kuvanhu. Zvakare tinototyira kuti zvava kuitika pamangoda anga achida kutengeswa kuBelgium yeZimbabwe aya zvinogona kuvhura mukana mukuru wekuti vakawanda pasi rose vari kune dzimwe nyika vatangewo kuita zvimwezvo.
Asika Zimbabwe iri kuti nyika dzakaita sana Belgium ndo dziri kuikanganisa panyaya dzakadai nekutora mari inenge ichifanira kuenda kuhurumende nemakambani akazvimirira.
kwete handizvo chiripo ndechekuti pasi rose kune mutemo unoshanda pasi rose wekuti hurumende hadzikwanisi kuti dzidzivirirwe kana dzichiita zvekutengeserana kana kuti dzichipinda muzvikwereti. Saka Belgium haina painopinda nekuti hurumende yeZimbabwe ine kutengeserana kwairi kuita iri kunze ikoko. Haisi Belgium chete, izvi zvinogona kuitika kana kuAmerica kana kuChina kana kuBritain kana kupi zvako. Hatingati tipomere Belgium mhosva. Mhosva iri kuhurumende yeZimbabwe iri kutadza kugadzirisa ukama hwayo neavo vane zvikwereti vainofanira kubhadhara.
Zimbabwe iri kutiwo inogona kutanga kutengesa mangoda ayo muZimbabwe mune nyaya iyoyi yevanhu vaakuda kuibatira mari kunze uko. Zvinoshanda here izvi?
Kwete, hazvina zvazvinobatsira. Chakanaka chinofanira kuti chiitwe nehurumende yeZimbabwe hakusi kutiza vohwanda kuti chava kuzviitira kumusha kwedu, asi kuti ngavagadzirisa ukama hwavo. Kana vaine zvikwereti ngazviripwe, kana paine kunhaurirano dzingaitwa vonyorerana pasi kuti tinori patakadai takadai takadai, kuitira kuti pasi pemutemo wepasi rose Zimbabwe inge ine chimiro chakanaka.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave. Tombotarisa misoro yenhau dzaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanoti nyika yavo pamwe nemadzisawira ayo varwisa nemuchadenga chikwata cheIslamic State muSyria murongwa hwavo hwekuparadza magandanga aya. Chimwe chikwata chiri kutsigira Russia kumabvazuva kweUkraine chinoti chatanga kubvisa zvombo zvacho munzvimbo dzakawanda sezviri kudiwa nechirongwa cherunyararo chakanangana nekupedza kurwisana kwemwedzi mishanu pakati pacho nehurumende yemuUkraine. Nhaurirano pakati peIsrael nePalestine dzekusimbaradza chibvumirano chekupedza kurwisana chakanyoreranwa pasi mwedzi wapera dzatanga nhasi muCairo kuEgypt. Rambai makateerera kunepfenyuro yenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu. Mutungamiri weMDCT vaMugenzvangirai nhasi vatumira mashoko enyaradzo kumhuri yekwaBlock zvichitevera kushaya kwavaEric Block nemusi wemugovera kumba kwavo muBulawayo. Mumashoko avo vatsvangirai varemekedza vaBlock vachiti munhu angaine ruzivo rwakadzama munyaya dzezveupfumi uye anga achida kuti nyika yake ibudirire. Vatiwo Zimbabwe yarasikirwa nemunhu angaine njere uye anga achibatsira zvikuru neyambiro yake panyaya dzekusimbudzira upfumi. VaBlock vakashaya nechirwere chegomarara uye vachavigwa kuAthlone Cemetery muBulawayo mangwana. VaBlock munhu akashandawo zvikuru neStudio 7 vachipa pfungwa dzavo munyaya dzezveupfumi. Munguva yapfuura takambotaura navo nenyaya yemutemo weindigenization.
Similar remarks have been made by the Minister of Finance, Patrick Chinamasa, and by the Minister of Information, Professor Jonathan Moyle. But in contrast to that, the Minister of Indigenization has said there are going to be no changes.
Ayo mashoko ava Eric Block munguva yapfuura vachitaura neStudio 7. Ntungamiri Ngomo weStudio 7 abatawo mumiriri wenkai muda reparamende uye vari nhengo yeMDCT vaAbednego Bebe vanoti Bulawayo pamwe chete nenyika yeZimbabwe yarasikirwa zvikuru.
Tine urombo nokuti tashaitwa nababa Eric Block. Baba Eric Block tinovaziva kuti vaishanda zvakakosha, vaishanda zvikurukuru kuti tisimudzire nyaya dzeekonomi yeZimbabwe, tisimudzire nyaya dzebusiness muZimbabwe, tisimudzire nyaya dzekuti corporate governments inoitwa sei. Vanga vachishanda vari munhu anotaura chokwadi asatore site, vari munhu anotaura zvinhu zvinozvinzwika, zvinovaka, zvinovaka nyika, zvinovaka vanhu, zvinovaka mabhizinesi. So saka tashaikirwa nemunhu ngari munhu munhu chaiye chaiye anogona kuti abatsire kuti Zimbabwe isimukire pazinyaya dzeekonomi.
Pane vamwe vanoti vanga vari gamba renyika chaiyo rinofanirwa kuvigwa kumarinda eNational Heroes Acre. Muri kuzvionawo sei?
Ichokwadi iroro, nekuti kana tichitarisa hiro munhu anosenzera nyika achiita kuti nyika isimukire, achiita kuti zvemabhizinesi zvisimukire, achiita kuti vanhu vasimukire pachezvavo, Eric Block timuona achiita izvozvo. Asi nekuti ZANU-PF yachona iyoyo haicharemekedze mahiro chaiyo, ayakuita zvepatronage zvokuti kana uri ZANU unongogara muHeroes Acre. Tiri kuona nevamwe vanhu vatinoziva kuti havana kupateta kuti vasimudzire nyika, nekuti vakajoina ZANU havo takuvaona vachivigwa kuHeroes Acre. Asi maHeroes anenge ana Eric Block hatisi kuvakuona echivigwa ikoko. Asi pamabooks, pamaupdates, pakunoitwa roll of honor, tichaona vanhu vanenge Eric Block varipo ipapo, nekuti ndivo maHeroes chaivo.
VaAbednego Bebe ndivo miriri wenkai mudare reparamende uye vari nhengo yeMDCT. Vanga vachitaura vari parunare naNtungamiri Ngomo weStudio 7 vari muHarare. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa mabasa akaitwa nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vaEric Block avo vacharadzikwa mangwana Bulawayo. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Kana muri kunze kwenyika, munogona kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk. Mumwe anoita zvemitambo yemuterevhizheni muzvare Pretty Nkava, uyo ane gomarara repahuro, anoti hurumende inofanira kuremekedza mabasa ezvemitambo munyika kuitira kuti vanoita mabasa aya vabhadharwewo mari dziri nani. Nkava anoti izvi zvinozoita kuti vatambi ava vave neupenyu hwakanaka uye munguva dzeurwere vakwanisewo kuzvibatsira. Anotiwo kunyange hazvo akaita mabasa akawanda uye achionekwa pamaterevhizhen, anga asingabhadharwe pane mamwe mabasa aakaita. Izvo zviri kuita kuti asave nemari inodikanwa kuti awane rubatsiro kuIndia kwaari kuda kuenda kunorapwa. Anotiwo ari kutsvaga mari inosvika zviuru gumi zvemadhora kuitira kuti akwanise kunovhiyiwa kuIndia, sezvo vana chiremba vemunyika vakati avakwanise kumuvhiya nekuti pane gomarara rake panoda nyanzvi dzekune dzimwe nyika. Nhasi manheru vaimbi vane mukurumbira vazhinji vachange vari pamutambo wekutsvaga mari yekubatsira Nqaba uchaitwa paBook Cafe. Marvelous Mhlanganyawo weStudio 7 aita hurukuro naye kuti tinzwe zvaakatarisana nazvo.
Ndakabatwa cancer, hanzinonzi cancer of the esophagus.
Madoctors ari kuti chii imomo muZimbabwe?
Madoctors emune muZimbabwe vakanditsanangurira kuti cancer yandinayo yakaita chuma yakatakumera. Vaiti ivo zvinokwanisa kuita ndezvekuti vanokwanisa kuita radiotherapy nechemotherapy pamwe chete, vakati kana kuti operation. Asi chavakanyanya kundi tamangira vakati ivo dambudziko rinogona kuitwa nderekuti ndikaitisa radiotherapy chemotherapy rinogona kukanga mishipa mwoyo kana tsinga dzinounza ropa kumwoyo. Chikonzero chiri chekuti pairi pacho kensa yacho iri tuklet naakaris eupenyu chaiwo chaivo.
Tichitarisa pari zvino kuti wanga uchiita zvemitambo imomo munyika, uri kukwanisa kubatsirika here kubva kubasa iri rawanga uchiita?
Inini pamabasa ese andakashanda madrama ese paredio nepatizi nepatiita hapana mari yandakambotambirisa yekuti ndikwanisa kuzvibatsira ndiyo, nekuti mari yataipiwa ipapo yanga iri shoma.
Zvii zvaungade kuona zvichiitika nyanya kune vamwewo vanoita zvemutambo panenge pasanganidzika nedambudziko irori reurwere?
Inini ndanchinidze kudai zvaitangira kugavhenmendi yedu kuti ministry chaiyo chaiyo ikagazeta mitemo yekuti makambani acho atinoshandira tichiita zvemitambo totibhadhara mari dziri decent kuitira tinokwanisa kuvawo neimwe mari yaunofevhawo. Zvekuti kana uri artist wozoirwa nedambudziko rakaita sairori randiwira inini, unenge uine kako kwashoma kwaunokwanisa kuzvirapisa.
Tinoona kuti pane mamwe machiremba ekunze kwenyika vati ivo vanokwanisa kukubatsira, zviri kufamba sei?
Hongu tamari dzangu dzakabvunza machiremba ekunze kwenyika vakati vanokwanisa kundibatsira ndevekuindia, asi vakataura mari 10,000 yandisingakwanisi, 9,000 something yandisingakwanisi inini pachangu kana kuti mhuri yangu. Saka pari zvino shamwari dzangu nevamwe vese vari kumhanya mhanya kuti vandiunganidzire mari iyoyo kuti vabhadhare ndikwanise kunorapa.
Tinoonazve kuti nhasi pachange pane mutambo mukuru kuBook Cafe, imi pane zvamungade here kuti vachange vachienda ikoko vazive?
Ini ndobangotenda vanhu vese vari kuenda ikoko kune rudo rwavo rwavaratidza nemari yavo yavachadzisa kuti ndoda kuvatenda zvikuru. Ndinamboziva kuti ndinodikanwa kudaro, handinamboziva kuti ndine shamwari nehama dzakawanda kudaro.
Avo vanga vari muzvare Pretty Nqava vachitaura naMavelous Muhlanganyayo weStudio 7 vari parunare muHarare. Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext messages amunenge matumira. Muteereri wekutanga anonzi Patrick Stoley anoti, chekutanga ndinoda kukwazisa vashamarari vose ndichiti muri sei zvenyu. Ini ndiri right, asi dai maverengawo tsamba yangu. Musanete kuti panhau dzechokwadi mufarise vese vandakadzidza navo kubwera kwachako pamwe nemhuri yekwaStoley yose iri kwaMuseve. Patrick ari muJamestown muJohannesburg, South Africa. Mwemuteereri anotiwo, ndinotenda nebasa renyu, nyika inogona kunaka nechirongwa chenyu, rambai makashinga nebasa vakomana. Ndini Joachim Matenga, ndiri paMzanzi, Kempton Park. Mumwe muteereri anotiwo, hello gentlemen, tinotenda nechirongwa chenyu chinobatsira chaizvo. Ndange ndichidawo kubvunza kuti nhau yemapemits yamakataura neFriday for Zimbabweans in South Africa, mungaiitewo here? Idea kuti ko vasina kumbobvira vatombotora mapemits vari kufungeiwo navo, because tanzwa nekutiza home affairs muroad kana mudzimba. Hazvina kumira mushe muno. Even asylum chaiyo iri kunetsa kuwana. Munyori haana kutipa zita rake. Toendawo kune mumwe muteereri anoti, makadi blessing naJonga, murambe makadaro nebasa. Ndinoda mundikwazisirewo shamwari dzangu dzinoti Bob Muza, nechiponda moyo changu Providence naTerai Changamire nehama dzangu dzose. Musakanganwe kuti pawo maresults ebhora. Ndini Nyasha Jaricha kuMasvingo. Ndimhoreserewo vekwahlavangana vose neshamwari dzangu dzose. Ndopedzisira naMdara Chipolopolo. Ndini Patson Boso Hlavangana Gokwe Savara. Makadi vashamarari vose, tinotenda nebasa ramunoita. Tinokumbirawo maresults eBarclays akatambwa paweekend by Regis Chisumbanje. Aiwa vateri, rambai muchinyora tichiedzawo kuti tinge tichiverenga tsamba dzatinenge takwanisa kuverenga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa mushoro renhau zvakare. Zimbabwe Electoral Commission inoti vaimbova gavhuna webhanga guru renyika vaGideon Gono havakwanise kugadzwa saseneta weBuyera nekuti havana kumbobvira vambonyoresa semugari wemudunhu reManicaland. Musangano weUnited Nations wekuzeya kushanduka kwemamiriro ekunze pasi rose watanga nhasi muNew York. Tabva tashuka kumagumo ichirongwa chedu chanasi anukoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya mina Chris Gande na Jonga Kandemiring.